Kana pane vaive nemibvunzo yekusimba kweFC Platinum Stars vave nemamwe mafungiro mushure mekunge kugona kunenge kudada yakarova ngezve Platinum Stars 2-1 ndokupinda panhongonya yetafura yekaso laga Premier Soccer League. Zvikwata zviri izvi zvaive zvakaenzana pamapoinzi 37 mutambo uyu usati watambwa, asi kukunda uku kwapinza chikwata chanomen mapedza ichi pamapoinzi 41, mapoinzi 3 pamusoro pengezi Platinum Stars. Chimwe chezvikwata zviviri izvi ndicho chiri kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu, asi muongorori wemutambo wenhabvu vachatenda makazu vanoti semaonero avo FC Platinum yatoenda.
Ngezvezvi mamiriro yavaita mutambo kaPlatinum yatohwina FC Platinum.
Vamakazu vanoti chikwata chinotora mukombe chinoonekwa nekurova zvikwata zvavari kukwikwidzana nazvo, izvo vanoti pari zvino zvaitwa nekugona kunenge kudada. Chimwe chikwata chiri kutarisirwa kutora mukombe uyu chiHighlanders chakapunzirwa pasi mukwira kwesvondo apo chakarohwa 1-0 nevavakidzani vavo veBulawayo Chiefs. Asi Dynamos haina kutora nzira yakadaro mushure mekufamba ndokunorova Mutare City Rovers 1-0 kuVengere Stadium kwaRusape. Kukunda uku kwasiya Dimbare yave pachinhanho chegumi nenhatu makundano ezvikwata gumi nezvisere aya. Kukunda uku kwauya mushure mekuregedza basa kwemutungamiri weDimbare vaKeni Mubayiwa, uyezve murayiridzi wavo Lloyd Mutasa ari kuSouth Africa nechikwata cheMaurias icho chakatora mukombe weCOSAFA Cup. Muteveri weDimbare vaIvan Chasakara vanoti chinangwa chavo iko zvino ndechokupedza vari pazvikwata zvina zvepamusorosoro vachiti ivo zvemukombe zvinenge zvaramba.
Imi munozviziva isu madhimbare tagara tiri vanhu vakuru, tiri vanhu vakuru semadhimbare. Chatiri kuziva kuti patop 4 ndo pedu chaipo chaipo, hatina chekutya, hatina chekuvhunduka.
Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Shabani 1 Black Rhinos 2, Yada 3 Chapungu 0, Nitrat 0 Triangle 1, Cape United 1 Blue City 0, Chicken Inn 2 Herentals 0, ZTC Kariba 0 Harare City 0. Kwatambwa mitambo gumi neminomwe, zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 41 points, Ngezi Platinum Stars 38 points, Triangle 29 points, Highlanders 29 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nitrat 13 points, Chapungu 13 points, Shabani Mine 12 points, Blue City 11 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.